manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitsetsenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera chikunguru 6/2024 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuBritain zvoronga kuendesa tsamba yenyunyuto kuhurumende yenyika iyi zvichitsutsumwa nezvekutyorwa kwazvinoti kuri kuitwa kodzero dzevana veZimbabwe. Vakawanda vochema gweta rine mukurumbira zvikuru munyika vaStanford Moyo avakashaya nezuro. Amai Susan Chenjerai havaizikanwa nerekuti amai Rwizi vashaya. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muBritain zviri pasi pesangano rinonzi Action for Southern Africa kana kuti ACTSA zviri kuronga kuratidzira nekuendesa tsamba yenyunyuto kuhurumende yeBritain nemusi wechipiri zvichitsutsumwa nezvekutyorwa kwekodzero dzevanhu muZimbabwe kunyanya panyaya yekusungwa kwemutungamiri wechimwe chikwata chebato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaJameson Timber nevamwe makumi manomwe nevasere. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemamwe makurukota avo vari kuti pane vanhu vari kuronga kuda kukanganisa musangano weSADC uri kuitwa munyika mwedzi unouya nekudaro ndokusaka mapurisa ari kugara akadzipakatira achisunga vose vanofungidzirwa kuti vari kuda kukonzera kusagadzikana munyika. Asi vanopikisa vanoti bumbiro remitemo rinovapa kodzero yekuratidzira chero nguva chero vasingaite zvemhirizhonga. Mukuzeya nezvetsamba yenyunyuto iyi tabata mutauriri wesangano reACTS muzvare Patricia Chinyoka.
Tinoona zvinoitika kumusha Zimbabwe kuti avo vanhu vanoonekwa nehurumende vasingafambe nemugwaro wavanoda vanosunga. Vane vanhu vavanenge vakatarisira zvikurisa vanhu vavanofunga kuti vakabatana navachamisa ndovavanonangana navo vachisunga. Uyezve pamutemo wedu weconstitution yedu vanhu vanobvumirwa kuungana vatimba nevanhu vese vanga vakaungana vanga vakaungana pamba pavatimba. Saka zvanga zvisina kufanira kana kukodzera kuti hurumende inotuma mapurisa kuti vaende kunovasunga pamba ipapo. Tinoona uyezve kuti nyaya dzehuman rights abuses hadzisi kupera muZimbabwe, dziri kuramba dzichingoitika dzichiitika kune vanhu vanenge vari targeted by current government.
Ko zviri kutaurwa nehurumende kuti ine humbo hwekuti pane vanhu vanenge vachida kuratidzira kukanganisa musangano weSADC?
Handifunga kuti ichokwadi ichocho. I think tikatarisa munyika dzese kana vanhu vaine zvichemo, zvichemo zvinopirwa kuhurumende, kana hurumende isingakwanise kunzwa kana kuteerera zvichemo zvevanhu, vanhu vanoita zvavanokwanisa kuita kuti vanzwikwe. Handione kukanganiswa kwakaitwa navatimba negrupu revanhu iri. Vanga vasina kutarisira nyaya dzeSADC, asi vanhu vakanga vachinda vaine mutambo wavo wavaitamba. Asi panyaya yeSADC, vanhu ivo vari kuti izvo eSADC yambomira kupa Zimbabwe chairmanship, nokuti zviri kuitika munyika zvekusungwa kwevanhu hazvina kodzero uye zvinhu zvisingafanirwe kuitwa. Saka dei vambopfuura paZimbabwe vaenda kune imwe nyika vozodzoka muZimbabwe kuzotipa chairmanship kana zvinhu zvanaka.
Saka paurongwa hwenyu muchaendesa tsamba yenyunyuto kupi chaizvo?
Tsamba yedu tane hurumende itsva makoro kuto makurisa kuna se Keir Starmer. Saka isu tichange tichitaura nima MPs vemu Britain. Uye MP mukuru anonzi Lord Johnny Oates ndiye chairman we African Parliamentary Group. Saka ndiko kwa trupe ndisa tamba yedu nezichemo zedu. Iwo Lord John Oates vachatura tamba yedu iya vono ipa muparliament. Yotauro muparliament. Chitukumbira hurumende ya vakie stama kuti vatibatsire vapindire munyaya dzirikuitika kuZimbabwe. Vataurewo navamunangagwa kuti ngavachimbomira zvekushungurudza vanhu.
Uyo angari mutauriri wesangano re Action for Southern Africa muzvare Patricia Chinyoka vachitaura vari parunare kuBritain. Vanhu vakawanda munyika kusanganisira masangano emagweta akaita sere Law Society of Zimbabwe, Zimbabwe Lawyers for Human Rights nemamwe ari kuchema gweta rine mukurumbira zvikuru vaStanford Moyo avo vakashaya nezuro muHarare. Kuti tinzwe zvizhinji nezvemufi, tabata mumwe akambotungamirawo sangano reZimbabwe Law Society vaWellington Magaya kuti tinzwe nezvekuti vamoyo vaiva munhu akaita sei.
Rufu rwamoyo rwatikatikanadza rwakakatikanadza vanhu vakawanda nekuti hapana aizvitarisira kuti tingashayikirwa navamoyo. Kurwara kwavo kwanguva kurwara kwanguva pfupipfupi sekunzwa vatakaita nezvari yacho. Saka munhu watanga tichingotarisira kuti tinaye nguva dzese and zvakatikatikanadza zvikuru.
Imi makambotungamirawo sangano reLaw Society of Zimbabwe, vamoyo vakamboritungamirawo. Mungatiwo imimiwo segweta munhu anga akakosha sei mubasa renyu iri?
Vamoyo vakatungamira Law Society of Zimbabwe saPresident vakasiya pakapera temu yavo. Asi chokwadi chaicho ndechekuti even pavakasiya pacho vamoyo vakaramba vachingova mutungamiri. Nekuti vatungamiri vese vakatungamira Law Society ndichiverenga neniwo wacho hapana waitungamira asingatauri navamoyo, hapana wanga asingakumbiri mazano kuna vamoyo. Pamwe pacho wanga usingaendi uchinokumbira vaitouya vega vachikupa mazano pamba nepapa pamba nepapa. Sangano weLaw Society pese pataisangana nematambudziko ekuti pekuti hatisi kunzwisisana nehurumende, hatisi kunzwisisana na nemamwe mastakeholders edu. Vamoyo ndiwe munhu kwataienda kuti vamoyo taapindana nedambudziko rakati tibatsirei. Vamoyo votibatsira, vaishandisa yatingati influence yavo kuti vakwanise kuyananisa Law Society nehurumende, vakwanise kuyananisa Law Society nemamwe makazi ataishanda nawo ehurumende.
Mubvunzo wekupedzisira, vanga vari mutungamiri weInternational Bar Association, izvi zvakakosha zvakadii?
Ndingati vamoyo kutungamira kwavakaita International Bar Association kwakaita kuti semaloya ekuZimbabwe titariswe zvakasiyana. Vanhu vanongoona Zimbabwe senyika yematambudziko. Asi vamoyo vakaenda vakanotungamirira International Bar Association panguva yakwanga kuine matambudziko kuInternational Bar Association kwacho. Vakanyaradza mapopoto ese aiitwa ikoko, vakagadzirisa kuti International Bar Association idzokere mugwara rayo raaifanirwa kunge iri.
Avo vanga vari vaWellington Magaya vaimbotungamira Law Society of Zimbabwe uye vari gweta vachitaura vari parunare muHarare. Zvichakadaro, vaizikanwa zvikuru nekuita nyaya dzemitambo amai Susan Chenjerai vaidaidzwa neri madunurirwa rekuti amai Rwizi vashaya. Amai Rwizi vaizikanwa nevakawanda vachiita mutambo naSafirio Madzikatire. Pane mutambo mukuru waitwa paterevhizheni wainzi Muri Yavamukadota. Mwanasikana wavo Meilin ndiye azivisa nezvekushaya kwavo. dzimwe nyanzvi munyaya dzezvemitambo dziri kukurudzira vechidiki kuti vatange kuita zvemitambo vachiri pazvidzidzo zvepasi pasi kuitira kuti vakwanise kukwenenzvera zvipo zvavo. Asi nekuda kwekuoma kwaita upenyu nekutambura kwave kuita vamwe, vamwe vanoita zvemitambo vanoti havasina chidokwa dokwa chekupinda mazviri sezvo vachiti hazvibhadhare. Mutoro wedu nhau Pasimon Dlovu anoti panyaya inotevera.
Vanongora nezvemitambo vachitungamira sangano reZimbabwe Female Arts Practitioners Platform SIFAPA muzvare Angeline Dimingo vanoti kutanga kuita zvemitambo uchiri mudiki kwakakosha.
Ndinoona sechinhu chinobetsera nekusumudzira matarenda evana. Vana vakakura vachidzidza zvinhu izvi nekukwenenzverwa, tinenge tine hunyanzvi hwakasumukira.
Munyori vachitungamira sangano revechidiki rinoita zvemitambo reprecious children's arts organization amai Chipo Basopo vaudza Studio 7 kuti kudzidzisa vechidiki kunovabatsira kuti vanzwisise nezvemagariro.
Zvinoita also futi kuti vana vakwanise kutsanangudza zvinhu zvakafanana nemarights avo. Zvinovabatsira mune zvinhu zvakawanda because vanoziva vanobata zvinhu zvakawanda zvinenge zvichiitika mukurarama kwavo, vozvitora vozviisa mumitambo yakasiyana siyana.
Mumwe wechidiki wemuHarare anoita zvekutamba Adam Mararira Kwenda anoti ave kuona kukosha kwekutanga kuita zvemitambo ari mudiki.
Zvakanditsa kubuilda confidence yangu because ndakakura ndiri munhu ainyara kuti pandakatanga kudzidzira kuendawo pastage ndichinoperformera pamberi pevanhu. Tokutangana taitoita pane inonzi kuchirungu stage fright yakutoti kutomira pamberi pevanhu pacho kunotityisa.
Anoita zvemitambo muzvare Fadzai Gwene wekumarondera vanoti kutanga zvemitambo uri mudiki kunobatsira kusarudza gwara rekutora muupenyu.
Izvinhu zvaunokwanisa kuona uri mwana mudiki uye izvinhu zvaunokwanisawo kuperfect uchiri mudiki. Ini ndakatoti zvakandibatsira pakuti ndakatangira zvemaarts ndichiri mudiki, ndakwanisa kuona kuti no, ini ndinogona chakati. By the time mandandakura vamwe vangu vave kupinda muindustry ndanga ndatoperfect. Ndakanga ndakuziva zvandinoda, ndanga ndakuziva zvandinogona uye ndandakuziva kwekuenda. Ndanga ndave neresearch yandandaita yange yakakwana.
Vanoona nezvekuburitswa kumashoko mubazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vaudza Studio 7 kuti zvemitambo zvinobatsirawo kuti vana vasaite misikanzwa.
Izvi zvinova zvinoonekwa kunzi zvinobatsira vana vedu kuti vange vakwanise kuzviriritira muupenyu, uyezve zvinhu zvinoita kuti zvabatsire mupfungwa dzavo kuti vasanyanya kufunga zvakawanda kana kufunga kuda kuti regai titore zvinodhaka kuti ndifare kana ndiite sei.
Asi vamwe muchikamu ichi vanoti zvemitambo hazvibhadhare muZimbabwe, nokudaro vana vakawanda havana shungu dzekupinda mazviri. Mumwane mono uyu mutambi Cleopatra Mashingaidze uyo anoti upenyu hwevatambi vakawanda hauna zvakawanda zvinoyemurika kuvana. Mune imwe nyaya muimbi wenziyo dzechitendero anoitawo zvekusetsa vanhu Taira Chikocho anozikanwa nekuti Madam Boss akadzoka munyika kubva kuAmerica uko ange akakokwa kuzopinda mugungano remibairo nemukurumbira pasi rose yemaBET Awards. Madam Boss vakasimudza mureza wenyika vakawanda vachifarira kusangana kwaakaita nevaimbi pamwe nevatambi vane mukurumbira pasi rose vakaita sevaimbi Asha, Tinashe, Coco Jones naEkon. Chikamu chegore rino chemaBET Awards chakaitirwa panzvimbo yePeacock Theatre muguta reLos Angeles mudunhu reCalifornia svondo rapfuura musi wa30 Chikumi. Charmaine Shamiso Mapimbiro muimbi wemusambo weAmapiano anozikanwa nekuti Shasha anogara kuSouth Africa ndiye muimbi wekutanga uye ega wekuZimbabwe akambopiwa mubayiro wemaBET. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasimo Ndlovu.
Iko zvino tochimbo tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Va Mosud Pezeshkian ndiwo vakunda musarudzo dzemuIran dzekutora chigaro chamushakabvu Ibrahim Raisi avo vakashaya mushure mekunge chikopokopo chavo chadona. Va Pezeshkian vari kuvimbisa kugadzirisa ukama nenyika dzekumawirira. Nyika dzekumawirira kweAfrica idzo dzina kubatana dziri kuita magungano maviri akasiyana siyana nasi nemangwana. Musangano wekutanga waitwa nasi ndiwe mauto akapidigura hurumende nechisimba munyika dzinoti Mali, Burkina Faso neNiger. Nyika idzi dzine mubatanidzwa wadzo unonzi Alliance of Sahel States. Mumwe musangano uchaitwa mangwana kuNigeria nerimwe sangano guru renyika dzekumawirira reEconomic Community of West African States kana kuti ECOWAS. Iko zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopakurirwa naMavelas Mhlanganya huye.
Chingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumhanyi ane mukurumbira Rutendo Nyahora uyo achange zvakare ari kumhanya kumakwikwi Olympics Games Paris 2024 egore rino. Rutendo mumwe wevanoita zvemitambo vashanu vachange vari kuenda kumakwikwi aya. Regai tinzwe kuti Rutendo akatanga sei zvekumhanya izvi uyezve akanzwa sei paakaona kuti akange akwanisa iye kupinda mumakwikwi eOlympics egore rino. Ndino kuchingamidza nemufaro pano pachirongwa chedu. Ungatiitsana nguro kuti wakatambira sei chiziviso chekuti wakange wakwanisa kubudirira kuenda kuma Olympics egore rino.
Ndinondwa kufara zvikuru kumirira nyika yedu yeZimbabwe nokuti kake chitundi chenda kuma Olympics 2016 ndakaenda kuma Olympics kuRio ndikanomhanya 42 kilometers ezvinezvi ndiri kuenda kuti kuParis kuti kunomhanya 42 kilometers saka ndinondwa kufara zvikuru kumirira nyika yangu yeZimbabwe.
Zvanga zviri nyore here kuti uwane mukana iwoyu wekuenda kuParis?
Ndichanomhanya 42 kilometers zvanga zviri nyore nenguva dzaive dzakaitwa zvanga zviri nyore shuwa kuti ndiqualify kuenda kuma Olympics nokuti ndaka manya mamarathon angu imwe andakamhanya last year ndakamhanya 2:32:00 vachida 2:26 ndandaenda futi kuGermany futi this year ndikanomhanya 2:34 saka kumhanya kwandikaita mamarathon maviri aya akandibatsira kuti ndive nemapoints ekuti ndikwalifaye kuenda kuParis.
Zviri nyore here semudzimai kuti munge muri mumakwikwi iwayo akadai uyezve wakatanga sei kuda kuita izvi zvekumhanya?
Ndakatanga kumhanya 2005 ndichiri kuchikoro. Hazvisi nyore especially kuva munhu wechikadzi kana kuti kuva munhu wechidzimai zvakafanana nendine vana vangu vaviri. Hazvisi nyore but zvinenge zvakuda iwewe kuti uri kudei chii mukati mekurama kwako uye wakashinga zvakadii nokuti kumhanya kunoda kuti uve nepfungwa dzakasimba newe wacho uzviudze kuti izvi ndinokwanisa kuzviita ndozvinhu zvinenge zvichinyanya kudiwa especially patirisu vanhukadzi nokuti vamwe vanhukadzi vakawanda chandikaona njekuti vakashaya vanhu vanovatsigira vanenge vachida kuita zvandiri kuita nhasi but nyaya yekuti vakashaya vanhu vanovatsigira. Hazvisi nyore kuti munhu wechikadzi ushingirire uzvitsigire uri wega pane pakudawo vamwe vanhu vekuti vakwanise kukumotivate vachikutsigira kuti you can still do this.
Pari zvino uri kuita zvekumhanya zvega here kana kuti unotobata mamwe mabasa seraramu?
Ndinongoita zvekumhanya chete hongu ndinongoita zvekumhanya chete.
Uchasimuka rini wakananga kuParis?
Ndichasimuka musi wa 1 August ndopandiri kuenda kuParis.
Ikurudziro ipi yaungapewo vabereki vane vana vanoda kuita zvemitambo?
Ndinoti kuvabereki zvinenge zvakakosha kuti mutsigire vana venyu nokuti inini ndinorama nekumhanya kubvira pandakabva kuchikoro 2006 ndomararamiro angu andia zvekumhanya. Mwana wangu wekutanga izvi ari kuita form 3 ndinomendisa kuchikoro nekumhanya. Ndinoti kuvabereki ngatitsigirei vana nokuti zvaive zvakaomawo seniwo inini kubva kuvabereki vangu but handina kuvapa mhosva nekuti vanga vasingazive zvesport zvakangooma kuti kana mumuri musina munhu anoita sport vabereki vasingazviandasinde zvesport munongoziva kana uri mwana musikana vabereki vanongova vachingoti dai waita kana zvimwe zvinhu dai waita kana nesi kana doctor kana chi sporti zvokuti vanhu vakawanda especially kunyika yedu yeZimbabwe avazvi understand saka ndinongoti kuvabereki makona kuti mwana pane sport yaanoda kuita musamuvhairire panze mubatsirei nokuti munemusingazive kuti rarama yake inenge iri pasi zvakafanira inini nekumhanya ndine zvinhu zvakawanda zvandakaita kuvakisira vabereki vangu imba yekugara nekumhanya ndikakwanisa kuzvakirawo imba yangu yekugara nekumhanya nhasi uno vana vangu vanorarama upenyu hwakanaka nekumhanya kwandinoita ikoko
pari zvino uri kurarama uri kupi uyezve shuwiro yako ndeyei takatarisa iwo maolympics aya
iye zvinezvi ndiri kusouth africa ndokuna kochi vangu vanonditraina plus kuno kusouth africa kubva nguva yakareba ndokwandinoita sport yangu ndiri nenyaya yemafacilities nenyaya yekuti kochi vangu vanondikocha ndeve muno musouth saka izvinezvi kusouth ndokwandiri ende kumaolympics ndirongoshura kuti ndimhanye zvakanaka kumaolympics kutiwo nyika yangu ive proud neni neniwo ndivewo proud of myself ndikushuvira kumhanya zvakanaka kuparisi
uri kutarisira kuti uchauya nemenduru here
hongu ndozvandiri kutarisira munongoziva maolympics maolympics akaanenge akavhurikira kumunhu wese saka kuina menduru inogona kungowinwa nemunhu wese ende munhu wese ari kuenda kuparisi ari kutoti ndoda kuyiwo nemenduru saka inini ndiri mumwe yevanhu vari kuti ndoda kuyiwo nemenduru iyoyo
vanenge vachida kuteera zvauri kuita vanokuwana papi
pasocial media pafacebook unonzi rutendo joini nyahora painstagram rutendo nyahora pamatiktok rutendo nyahora ndinoshandisa zita rangu
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington
tinotenda Marvelous regai tiende kuna Jonga achitipa chirongwa upenyu hwedu our lives
gamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC nhasi tiri kutarisa matanho ari kutorwa nebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe ekusvitsa mari itsva yeZig kune munhu wose munyika panguva yetiri kunzwa vamwe vari kuti havasati vatomboona mari iyi mumatunhu avo mukuziya nezvenyaya iyi tabata chipangamazano cheReserve Bank of Zimbabwe vari nyanzvi mune zveupfumi vaPersistence Gwanyanya tikatanga nekuvabvunza kuti vasvika papi nekuti mari yeZig inge ichisvika kuvanhu vose
azvese zvakanga zvitaurwa nevana veZimbabwe zviri kugadziriswa nebhanga guru rehurumende ende zvimwe zvikonzero zvacho zvakasiyana-siyana zvinoita kuti vanhu vanga vasati vabata zigi vamwe vacho
ndezvipi izvi vaGwanyanya
zvimwe zvacho inyaya yekuti ukama nemabhengi panga pasina saka vamwe havasina kana maakaunts acho ekuti vanotora mari idzodzo nezvimwe zvakasiyana-siyana zvanga zvichiitika asi bhanga guru rehurumende richiti takatoisa mari dzakakwana kumabhanga uko vanodzidai dai munotora hapana chinokukonesai kunotora mari idzodzo asizve ndokuzoita imwe pfungwa yekuti hatinogona kungogara tichiti ngavanotora vagorega kunotora saka tokuvinga ikoko kwamuri kana pazviteshi bhanga guru rehurumende rinokuvingai
saka matanho apa amuri kushandisa ekuti munge muchisvika kuvanhu
vaya vanoti hatisi kuwana mari yechenji yekukwira michovha vakauya neurongwa kupfurikidza nehomelink kuti vanondosvika ikoko kwamuri vachiti chitorai kamari dzacho dzechenji dzamunochemera naizvozvo kuzvitoro vari kutaura navo zvitoro zvikuru kuti paya pavanenge vachiita mari dzechenji vataurirane kuti vanhu vagone kuwaniswa futi zvemari dzoko dzechenji kuburikidza nezvitoro zvikuru saka zvinongotaura zvega zvandatireva zvokuti zvese zviri kugadziriswa zvakanga zvichiita kuti tisava nemari isange yapinda zvakanyanyisisa matiri sevanhu
chimwe chiri kuchemwa nevana veZimbabwe vaGwanyanya inyaya yekuchengeterwa mari muhomwe kana yatingati banking vamwe vari kuti banking system yemunyika yakaparara zvakuita kuti vanhu vagare vaine mari mudzimba zvinosvitsawo zvakare kudaidza matsotsi ari kuuya achipaza nekubira vanhu mudzimba matanho apa ari kutorwawo nehurumende pamwe nebhanga guru renyika
ndo zvandabva kutaura zvekuti ukama nemabhanga hwanga hwava ushoma hwaderera pakati pevanhu nemabhanga Saka kumutsa chitima chakanga chakambozorora, chakagara chava nengura, chinotitoreiwo nguva. Asi zvose izvi ndozviri kuzama kuitwa kuti zvidzokedzerane pazvakanga zviri kumashure kuya. Saka ndinotenderana nemi kuti kumabhanga uko vanhu vakanga vakutosuduruka, vakunyanya kutambira kunze uko, ndokwavanga vakuita misika yepanze, vakuzvikira mabasa emaoko nezvimwe zvakasiyana siyana. Izvi zvamira setambudzikozve munyika yedu yeZimbabwe, tambudziko rinofanira kuti rigadziriswe. Nekuti haugoni kuti uve nedzikamo inoendera mberi nemberi usina vanhu vanoshandisa mabhanga zvakanyanyisisa. Nekuti ikoko kusashandisa mabhanga zvakanyanyisisa ndikozve kunonzvenga mashandira anoita zvisungo zvebhanga guru rehurumende, mapolicies, zvinotinzvenga ikoko. Saka zvinoda kuti zvigadziriswe, pave nekudyidzana kuru pakati pemabhanga nevanhu. Saka ndinoona zvichigadziriswa ini, nokuti bhanga guru rehurumende rakazvipira kuti pave nekugadziriswa kwenyaya iyoyo.
Ndatenda kwanyanya. Manga makateerera kuhurukuro yataita nechipangamazano cheReserve Bank of Zimbabwe vaPersistence Gwanyanya muchirongwa chedu Upenyu Hwedu. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Tochienda kuna Jonga zvakare achitipa pamire hurumende yeAmerica.
Apo mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nemutungamiri wePeople's Republic of China vaXi Jinping vakasangana kumusangano weWoodside Summit muna Mbudzi gore rapera. Vatungamiri vaviri ava vakatsinhira kukosha kwekudyidzana kwevanhu venyika dzavo uye vakazvipira kuwedzera kudyidzana mune zvedzidzo, vadzidzi, tsika nemagariro, mitambo pamwe nezvemabhizimusi. Muhurukuro yavachangobva kuita nebepanhau reWall Street Journal, mumiriri weAmerica kuChina vaNicholas Burns vakati PRC haichada kuzadzisa zvivimbiso zvayo zviripo ndezvekuti yatove kushanda zvakasimba kumisa kukura kwezvibvumirano zvekudyidzana izvozvo. VaBurns vakati veChina vanoti vanoda kubatanidza vanhu venyika mbiri idzi, asi vari kutora matanho asingatsanangurike ekuti izvi zvisaitika. Wall Street Journal yakaburitsa mashoko ekuti vaBurns vakaverenga makumi nemakumi ezviitiko zvaiunganidza veruzhinji apo bazi rezvekuchengetedzwa kwenyika yePRC kana mamwe mapazi ehurumende akamanikidza zvizvarwo zveChina kuti zvisapinda kana kuedza kutyisidzira vanenge vakaenda. Beijing yakaomesera vadzidzi vekuChina kuti vasadzidze muzvikoro zvepamusorosoro muAmerica. Magungano ezvikoro zvepamusorosoro muChina ekuti zvitsvage vadzidzi vanokodzera akakanzura urongwa hwekuti vashandi vemuzinda weAmerica vange vachitora muzvikoro vachishambadza zvikoro zvepamusorosoro zvemuAmerica kuvadzidzi nevabereki zvichipa zvikonzero zvekuchengetedzeka. Pamusoro pezvo, zvikamu zvingangosvika makumi mashanu kubva muzana zvezvizvarwa zveChina zvakasarudzwa kuti zvipinde muzvirongwa zvekuchinjana vadzidzi neAmerica zvakabuda muurongwa uhu zvichipa zvikonzero zvekuti zvakamanikidzwa nemapurisa, zvikoro nevashandirwi. Kukwira kwekurudziro yekuvenga America zvichikonzerwa muchidimbu nevakuru muhurumende yeChina ndechimwe chikonzero chiri kutadzisa kubatana kwevanhu venyika mbiri idzi.
Aiwa, tinotenda zvikuru Jonga. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuBritain zvoronga kuendesa tsamba yenyunyuto kuhurumende yenyika iyi kuti ipindire pane zviri kuitika muZimbabwe, umo vanoti muri kutyorwa kodzero dzevanhu. Vakawanda vochema gweta rine mukurumbira munyika vaStanford Moyo vakashaya nezuro. Tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ini ndini Blessing Zulu, ndokusiyai muna Gidi Dube munaudze isiNdebele.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhlaka 6 kuNtulikazi 2024 ngokipstube. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngangibona ukuthi ukhona umuntu abazamthola abazamfuqa ukuthi kabe ngumongameli ngaphandle kuka vice president okhona.
Kulabanye abantu abathi umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga ulakho ungena esikhundleni sikamongameli emasomnakagwa engasuka embusweni.
Akukho ukutheni kwenziwa ngumuntu yedwa kumba babili kumba bangani, hathi kwenziwa ngumhlangano wezalu PF uhlale waba yiCongress.
Kodwa bakubuningi abakubanjalo lezanu PF abafisi ukuveza ukuthi bazasekela bani ongathatha isikhundla sikamnangagwa. Balusana lokuthathwa kwezidakamizwa ewange. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Ingcwethi kwezombusazwe zithi umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga ulakho ungena esikhundleni sikamongameli Emmerson Mnangagwa engasuka embusweni. Kodwa abakubandla lezanu PF babaphumela egcekeni ngomuntu abazamfaka esikhundleni lesi kungakafiki ukhetho lukamongameli ngomnyaka ka-2028. Umongameli Mnangagwa ubikele uZulu ngolwesine ukuthi usefuna ukuyaphumula, ngakho-ke amalunga ebandla elibusayo sokumele elungiselele ukhetha ozancintisa kukhetho qutshwa ngomnyaka ka-2028. Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Evidlela Ncube uthi kusobala ukuba uChiwenga uzangena esikhundleni sikamnangagwa.
Ngangibona ukuthi ukhona omunye umuntu abazamthola abazamfuqa ukuthi kabe ngumongameli ngaphandle kuka-vice president okhona. Amandla ibutho liqinile okwamanje, laba abasesibuthweni kakhulu banamandla amakhulu. Ngakho-ke ngibona sengathi vele kakula mpikiswano engako, laba lezifiso ngibona bazazithoba izifiso zabo vele okhona ngovice president uChiwenga. Nguye ngimbona ezangena laphana esihlalweni umongameli nxa engasaqhubeka siya phambili.
Ziningi ingcwethi zombusazwe ezilombono onjengokancube loba ezinye zisithi ozathatha isikhundla lesi ngumuntu odlelana lomnangagwa. Omunye wabalombono lo ngumnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye Freedom Alliance.
Ngicabanga ukuthi kunzima ukutsho ukuthi umuntu ongathatha intambo kumnangagwa kungabe kungubani ngokwebizo lakhe. Kodwa umuntu ozathatha intambo kuzabe kungulowo muntu onguvuma zonke kuye umnangagwa, acabanga ukuthi ivina ngaphuma esikhundleni lo muntu uzakwenza ngendlela yokuthi yena agcineke kumbe ahlale akhululeke. Angithi siyazi ukuthi umgabe uthe nxa esephumile wadliswa imbuya ngoluthi njalo ukhitshwe yilaba kade bekwenye ifaction. Kutsho ukuthi kuzafuneka umuntu okufaction yakhe umnangagwa ukuthi athathe intambo. Kodwa kutsho ukuthi kuzabe kulezi vumelwano ezenziweyo. Njengoba kule zinto zabo gugurawundi ezihluphayo landline, kuzakhangela umuntu ozafuna ukuthi kuvinjwe khonokho ivini ukuthi kuthiwa abantu bayabotshwa ngaleyo ndlela. So asoze kube ngumuntu ozafaka ngokuthi uzalungisa umnotho owelize, kodwa kuzaba ngumuntu ozagcina ifamily ekamnangagwa ngendlela abangabe beyifuna. Kulobungozi ke futhi ngoba sekulabantu abakhe abakhona khona phana, kutho ukuthi indaba ingaqala khonapho, kungangena engxenye yomntanakhe. Kodwa engicabanga ukuthi iningi even leli buzana ke likuvuma.
Abakubandla lezanu PF bathi okwamanje wonke umuntu olilunga lebandla leli ulakho ungena esikhundleni lesi. Umnumzana Philip Gawule uyakusekela lokhu.
Yena upresident umnangagwa ngokwakhe ukhulumile amazwi akhe, ukhulume sibili ekhuluma ngokusekele kusisekelo sombuso wezanu PF. Uthe yena uzachiya nxa isikhathi sesifikile sokuthi achiye ithemu leli lesibili selithemu lakhe lokugcina usesiyaphumula. Esephumula nje yena wayekhethiwe iCongress ukuba ngupresident weparty. Ngakho-ke iparty izahlala izathi kuCongress ebuyayo ikhethe njalo omunye ozathatha izintambo ngemva kwakhe. ozathatha izintambo kuye Isaac uzakuvela epartini iparty yezakhe kuvele Gibbs ukuthi sithi abantu bethi ha kunjani kuzaba kanjani kuzaba kanjani khona ukuza kwenziwa iparty yikho kodwa konke kuphuma eparty kwenziwa iparty singathi sikhangelele lokhu kuphuma okunye kodwa ke sikhangelele konoko ukuthi iparty iza kwenza khona okufaneleyo ukuthi ithi nxa sokufike khona phana iyenze njengenjwayelo ikhethe umongameli womhlangano oza kuba njalo ngumongameli nxa sesithe sathatha langapha ku-government ibe nguye umongameli welizwe ngokunjalo silandela isisekelo sombuso akukho ukutheni kwenziwa ngumuntu yedwa kumba babili kumba bangaki hathi kwenziwa ngumhlangano wezanu PF uhlanga uhlale waba yi-Congress
omele iphelandaba mpophuma edale lephalamende umnumzana Joseph Juma uthi laye uyasifuna isikhundla lesi
ngilayo ikhabibhesika leyo ukuthi wena ngingaliqhubile izwe leli ngilise phambili so sibaningi kakhulu okukhona kuzakhethwa nje oyedwa onguye ozenjani ozasekela ubana abe ngumongameli welizwe leli
umlangeko wangena esikhundleni sikamongameli kulandela ukugenqulwa libutho okwaye ngumongameli uMoi uRobert Mugabe ngomnyaka ka-2017 wakhethwa kabili emhlanganweni ye-Congress ukuba ngumkhokheli webandla le-ZANU PF. Siyesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamaphitshane. Umongameli Joseph Biden ozancintisana lowaye ngumongameli uMnumzana Donald Trump kukhetho uza kuqhutshwa ngolwezi lonyaka kuthi kuqinesaka. Kulaba kubandla lamademokrats abathi sokumele adedele omunye olakho kunqoba uTrump bathi uBiden seluphele okokuthi kasakwazi akwenzayo bamlahla phansi kwingxoxompikiswano abayiqhuba loTrump. Ibutho lerussia selizama ukuhluthuna idolobho leTorsk esabelweni seDonetsk kwele Ukraine. Abezindaba abeReuters babika ukuba ibutho lerussia seligombolozele idolobho leli. Kwezemaphandleni abezempilakahle kanye labomthetho bathi bakhathazekile ngezinga lokutatwa kwezidakamizwa esigabeni sewange kusenziwa kakhulu ngabasakhulayo kanye labazibulala ngetshefu. Kubika uNokutaba Dlamini.
Lokhu kuvezwe embuthanweni wokuthakazelela ilanga labatsha ele International Day of the African Child lalonyaka eliqhutshwa ngendikimba ethi Education for All Children in Africa, The Time is Now. Abantwana bazikhuthaze kakhulu ukuba beqakathekise imfundo. Umbuthano lo ubusenzelwa eNdlovu Secondary School ngaphansi kwenduna uMvuthu.
Ithuba yilo vuma ubundiswe konke yimi wasibamba nemaofisini impini nzima idinga umuntu minzela kodantwana uqhube phucuke.
Osakhulayo ubheka uMoses Sikhosana owahlengwa yenhlanganiso ye-Arise and Shine kulandela ukungena kwakhe kuzidakamizwa ezigoqela i-crystal meth labo bronco uxwayise njalo intsha ukuba yehlukane lalokhu. USikhosana uthi wazibona sekusimo lesi ngenhlupho zenhlalo yangekhaya kanye lokuyengwa njengabanye. USikhosana uthi sibise busuku wayehamba aze anqunule imvunulo. Obeyisikhulumeli samapholisa kuhlangothi lwezidakamizwa uDetective Seremani Mwenye uthi okwenzeka kuSikhosana kuyimvama kuntsha eningi.
Sezehlise usizi ezigabeni, ezimolini, lelizweni lonke. Kodwa ngithanda ukukhuthaza lina abancane ukuba libike ithi laba abakuthengisayo lokho.
Kutafula labomthetho, amaphilisi afana labo brufeini, isepa zokugeza ensitha, amabhalbu okukhanyisa, injengu kanye lokunye okuchiphileyo bekuchayiwe kuthiwa yikho okusetshenziswayo kanye lamaphampa asebenzileyo lamakhondomu okubikwe ukuba abasebengenile kuwo bayawaxhathisa bezidake ngawo. Omthetho njalo unkosikazi Chipo Feya ekuhlangothi lwe-victim friendly ukhuthaze abatsha laba ukuba babike zehlakalo zokudlwengulwa uthi bakhathazekile ngalokhu njalo.
Singasali ukuripota izigangi zona lezo. Akula ndaba ukuthi ngubaba, akula ndaba ukuthi wakuyethusela okungakanani. Kumele umkhulu
Ohola isigaba seWange uDokotela Fungayi Musinami uxwayise njalo abasakhulayo labazali ukuba bengazitholi besenza ukungalethi intuthuko okufana lezidakamizwa. Uthi ukhathazekile ngentsha ethatha impilo yayo.
Kule nyanga lonyaka engayamukela umbiko wabantwana abathathu abazibulalayo. Ngadabuka kakhulu ngoba yibo esikhangelele kibo. Izizathu siyabe singaziqondisisi kodwa ngithanda ukulikhuthaza ukuba liqakathekise imfundo eyiyo ekusasa leni.
Umusinami uthi njengabezempilakahle sebenanzelele ukuba kweziphathelane lozocansi kanye lokuthelelwana kwegcikwane lendlela zokuzivikela. Inkulumo yande ukugqugquzelwa ebadaleni ichiya abancane, ikanti bakhona abazalwa belegcikwane kodwa imuli zibafihlele baze bazisebethombile. Utshele lumbuthano ukuba kuyadingeka ukuthi abantwana bazi ngesimo sabo, bavikelwe njalo bafundiswe ngokubaluleka kokuthola amaphilisi ngendlela efaneleyo, ukuhlala behlolwa i-viral load kulabo ababanjwa belegcikwane ethi ilizwe lisasilele kulokhu. Ngimele iStudio 7 ngiseNdlovu, ngingunokuthaba Dlamini.
Bomanje sike sizwe okwethulwe nguNtungamile Nkomo weStudio 7 kuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba.
Langa laphuma lendaba. Langa laphuma lendaba lashona lendaba. Langa laphuma lendaba. Langa laphuma lendaba lachona lendaba.
Ngiyalamukela njalo kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba. Igama nguNtungamile Nkomo. Namhlanje siselupane lapho kulomfundisi oyetheswa icala lokudlwengula lokumithisa umntwana oku grade 6 oleminyaka yokuzalwa elithumi lantathu 13 years. Ubaba walingane uke waxoxa lo Ezra Chisaspanda weStudio 7 kukhasi lakhe leFacebook ehlengezela inyembezi. Ubehamba lomntwanakhe lo kanye lomakhelwane wakhe umfundisi Mazibuko Mlotshwa onguye esixoxa laye kuhlelo. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi Mlotshwa.
Ngiyabonga baba, ngiyabonga ukwamukelwa ehlelweni lakho.
Kwahamba njani kahle kahle?
Ma ngifika nami ekhaya ngizwe nje ihunga-hunga lokuthi ingane elemiyaka elithumi lantathu isibikwa isimikubi ingane le. Ma uphuma umayona uphume umfundisi lapho ubaba wengane abekhonza khona. Ubikwe nje ukuthi ingane isithethwe ngamapholisa labe World Vision. Ubaba lo usethethwe ngamapholisa. Manje sathi angake sisonge izandla, sifisa ubekwe lobulungiswa, sincedisana ke labanye ukuthi ingane ize ngapha kobulawayo sizoyihlanganisa futhi lengalo eyinye yezokuphepha. Yikho ke ukuzohlangana lami lwakotshisa wakwaSibanda uEza. Igama lenkonzo athi New Creation Church isibizwa nje ngegama elithi Chop Chop. I-Chop Chop le angiyazi ukuthi i-Chop Chop yani, yegama lenkonzo yona leyi ebizwa ngalo, edume ngalo ezindaweni lapho ihamba khona endaweni yaseSibombo eLupane.
Sigcine kuthiwa uvalelwe lomfundisi ubotshiwe, kathe sungaphi?
Sigcine sisizwa ukuthi wabheyila, wathiwa balinde idokhethi elizavela ku-Regional Court eliyilo elizachaza ukuthi usuku lwekhothi yakhe lunini. Singazi ukuthi usephinde wabanjwa yini wavalelwa. Sikwazi kodwa esikwaziyo ukuthi uphandle ungaphandle, kodwa lapha khona asazi ukuthi ungaphi ngoba esigabeni sasesibombo asikamuzwa ukuthi nangu khona.
Ingane yona iyazisisa yini isimo ekiso?
Ihlukumezekile ingane, ayifuni ukuthi iswele usizo oluyisondelelayo, ibonise ubungane bayo ukuba ayenzanga iphutha. Ibonise ihlukumezekile kabi ingane, ayikwazi ukuthi yenzeni lo mqondo wayo. Ungama ngokuyibuka kwami sokufuna ukuthi ibe lokulibala la ngisho khona kunzima lokho kwayehlelayo ingane. Ma ngiyibuka lami ngeso lenyama la ngeso likamoya.
Uthi umbhalo mfundisi kuMateyu 7 verse 15, xwayani abaprofeti bamanga abeza kini bembathe okwezimvu kodwa ngaphakathi beyizimpisi eziphangayo. Sesikubonile kanengi abafundisi bedlwengula abantwana, bedlwengula omama emasontweni, betshontshela labantu abadubekileyo abaya kibo besiyadinga uncedo. Singathi yikugcwaliseka kombhalo yini izigigaba ezenziwa ngabafundisi lezi esizibonayo?
Kuyikho baba, njalo kulobungozi baba kakhulu kubalandeli abakholwa ngemilipo eminingi nengi, bamukele futhi umuntu oyabe engasiyo wasendaweni owaziwayo afike lodumo. Izikhathi zakhona zimbi, zifuna uNkulunkulu ngaphakathi, ngoba inengi lethu abafundisi asikho baba endleleni yokholo, sendleleni yonzuzo, ende sizuzela abantu abahluphekayo sibaphuce abangelakho baze babe lakho sibaphuce khona. Iyagcwaliseka incwadi ukuthi ngezikhathi zokugcina kuza kuba khona abaprofiti bamanga baphumile bagcwele indawana yonke. Siyakubona thina sihamba endaweni zokholo bayema bamemeze ngegama likaJesu badla ngalo. Ubuhlungu ngoba kuphucwa longelalutho.
Kuyini ongakuxwayisa abantu ngezehlakalo ezinje?
Ngizabakhuthaza ngencwadi yamahubo 121 ethi yona ngophakamisela amehlo ami ezulwini usizo lwami luyokuvela phezulu. Akula muntu baba osiza omunye, umuntu kazimele namadolo aguqe akhuleke enkosini. Ende ubuhlungu bakhona ngeke ngashumayela emfeni engike ngaba kuyo ekhaya, ngizama ukuthi ngisuse abantu ekubambeleleni emuntwini, ngoba akwenzeki ukuthi umuntu uthwe usiza abantu ma ethu siza abantu aphinde aphuce umuntu inkomo, aphuce umuntu izingubo, abantwana basebenza bathumele abadala kufike abantu babaphuce. Sengihlangane lezigameko ezifana lalezo eziningi, kwezinye indawo ngikhuze, kwezinye indawo ngedlule, abantu ababeke ithemba labo enkosini, ngoba umuntu uyafa uyaphela. Kodwa ma ungeyama enkosini ubambe umphetho njengaliyana indoda eyabamba umphetho yasinda, kusenzima ebantwini ukuthi babe lokholo lokuzimela ekukhonzeni uNkulunkulu. Baba wami sibala lohlupho olukhulu kakhulu ngabantu abangathathi inkosi, ngoba laba abafundisi abavezi inkosi phambili kuvela bona, kanti kumele kuqale kuvele uNkulunkulu umuntu abesevela emuva.
Hayi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo mfundisi, siyabonga.
Ngiyabonga baba, ngiyabonga kakhulu ukuba nawe ehlelweni lokusiza umphakathi wakithi. UThixo anenzele kahle, uThixo aligcine.
Lolo bekuluhlelo liphuma lendaba lishone lendaba. Vesixoxa lomfundisi Mazibuko Mlotshwa oyakhelane lobaba womntwanyana okugrade 6 obikwa edlwengulwe ngumfundisi welupane. Asidibaneni kuhlelo lunye ngomgqibelo ozayo. Lizwe ukuthi liyabe liphume laziphi, lashona laziphi. Olivalelisayo nguntungamili Nkomo.
Siyawa kakhulu ntungamili Nkomo, ungadinwa lakusasa. So isikhathi sabalaleli.
Studio 7, Studio 7, sanibonani, sanibonani, ninjani, ninjani, nonke, siyaphila, siyaphila, sibonge nje ukusinikeza kwenu news ngaso sonke isikhathi. Siyabonga, siyabonga. Sengathi izikhalo zabantu bakithi zingazwakala. Ngokungezwa abantu bekhala mpela bakithi, hayi. Abantu bayabebhekane loduko mpela olunzima kakhulu. Siyacela bakithi ukuthi lisize mpela, i-government isize mpela ngamanzi. Amanzi yiwo sikhala ngawo bakithi. Kudla siyazi vele, azange sivune, azange siyenzeni, akula kudla. Cela amanzi, sikhala ngamanzi, lisize ngamanzi, lisifakele izikotsho.
Salibonani basakazi be-Studio 7. Siyabonga usekuthulela izinhlelo zenu. Mina umama umhlali wakoBulawayo. Into engikhuluma ngayo nansi, bengilalele uKhalazani ekhuluma ngamanzi, councilor ka-10 Ntumbane. Ukhuluma ngokuzwela abantu kakhulu kakhulu ngamanzi. Kodwa uBulawayo council wakoBulawayo ugijime wavala izimpompi zingenamanzi zinjalo. Bavalelwa abantu abanzi, abantu abalamanzi, abantu bavalelwa amanzi shem. Ukudla mhla amanzi ebuya kunzima ukuthi umuntu amanzi wathole. Sikuzwile Khalazani unyembeza kawulayo shem. Abantu livalile, abantu amanzi bavalelwe. Abantu baphila impilo ebuhlungu kakhulu abalamanzi. Nanxa sekubuyile amanzi bakwazi ukuthi umuntu uzawathatha ngapho. Uyabe ekhangela omakhelwane besikha amanzi. Izibhorana zisela amanzi, abantu bagebhile imithombo basela amanzi. Kunzima kuBulawayo, khansila kakazwelo labantu.
Basakazi, basakazi, linjani? Liyaphila? Hayi, siyaphila. Sithanda ukubonga kakhulu indaba elisinikeza zona. Zimnandi ezwisa ubuhlungu zona ezizokuboshwa kwabantu. Oro yizo lezompisi lezo babembuza ngazo umnango wakho. Lezompisi wayekhuluma ngazo noPutin. Bembuza ngempisi, ngeslogan zokuthi impisi yamavukela mbuso. Kusho ukuthi abantu bathi impisi yamavukela mbuso. Yinto phela yenzakalayo. Mnangoba njekele nje ukuthi ezenza ngathi yena, uyabona ngathi yena uyathanda ukubuka. La uPhonyati bona benza daba athanda ukubuka. UPhonyati ngumkhaya wethu, umndebele, but ngendlela obungenza wakho, uekthanda uyabuka. So ngisho ukuthi bona bengafuna ukuthi ugcine ekhaya, ugcine singasazwani la amaphoyisa. Gcina sosiba ngokubhekana kwamehlo phakathi kwamaphoyisa nabantu. Ngoba thina sibe sifuna ukuthi senze yethu i-meeting. Sekuye bazosiphazamisa, kumele senzeni, sibabuke. So kanti message liyefika kumnako kwesikhuza ethi yizo yini impisi yini abantu be-CCC. Ngiyabonga msazi, ngithula ngelive ofane speech.
Laba ngabalaleli be-Studio 7. Uzuzen Chinjirai, umlingisi olodumo owayesebenza loSafiriyo Matsikajire, wayesaziwa ngegama lokuthi ngumkadoda kaSekho, wayesaziwa ngokuthi ngumayirwezi, akwaziwa ukuba ubehlutshwa yini. Kuhlelo abaculi bethu liphiki, sihamba lomculi werumba uAndile Dube, ehamba leqembu lakhe eLenholo Express Band. Lisizwa idabuka kwamadlambuthi ePlumtree, kodwa icula ikwele South Africa. Nansi ixoxa lo ntungameli Nkomo we-Studio 7.
njani balaleli nabalandeli kanye neZimbabwe nje yonke ijikelele. Ngizolethulela umculo wami bantu bakithi ongakakayindawo emculweni. Ngiqale ngonyaka ophelileyo ngazorekhoda i-single track enesihloko esithi isigwili. Thanda ukubonga kakhulu indoda engi-Honesty Mathonsi, indoda engisuse phansi yazongishiya lapha engikhona khona. Njengamanje sisendleleni zokuthi sihlele i-album entsha. Uma ngabe inkosi ivuma, ngiyalithembisa izobe ivutha amalangabi.
Ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ngicula ngiseSouth Africa. So ma ungabe unesifiso noma uzwe ingoma ikuthintile, ngicela ungithinte kule mniningwane ethi 0826310544. Uyayitholakala kuWhatsApp nakuma-calls nje.
Abalandeli ubatshiyela wapha manje?
Bantu bakithi, bengicela i-support ukuze umculo uphakame, nathi sigcine sesezingeni eliphezulu. Bengicela nifake izandla ukuze sikwazi ukuthi siqhubekele phambili. Umnikazi wempuphu uzolilethela i-albhamu epheleleyo kulo nyaka. Ngiyaye ngizibize ngomnikazi wempuphu ngoba ingoma yami idlala imizi yonke. So impuphu nayo iphekwa imizi yonke. Ngiyabonga.
Yazizwa ukuthi sithini lapha ngu-Andile Dube wenolo. Uyajasimile Express Band yangkhona. Hayi ke singakehlukani sihlobo zethu, kodwa sikhangele ebezikhokhela namhlanje. Kunabanye abantu abathi umsekeli kamongameli uMnumzana Constantine Chiwenga ulakho ukungena esikhundleni sikamongameli Emmerson Mnangagwa engasuka esikhundleni. Kodwa abaningi abakubandla leZANU-PF bakabafisi ukuphumela egcekeni ngodaba lolu. Silukuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalisa ngenjabulo ngumthembo sithembayo uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.